kana tisinga remekedzwa dipa zvinoaffecta risk status yedu. Munoona kuti nyika zhinji hadzikwanisi kuzonge dzichikwanisa kudyidzana nesu nekuti pane pasina chokwadi kana kuti assurance yekuti tinenge tichizoabaida pane zvatinoita abvumirana kana kuti zvatinoita nyorerana pasi mumaagreement kana kuti macontract iyaya. Saka zvinoaffecta risk status yenyika. Zvinoita kuti nyika iwe eparia nation kana kuti eparia status. Zvoreva kuti mainvestor, macreditors nevamwewo even macooperating partners asade kunge achidyidzana nesu nekuti tinoita ragidza kusava committed pakuabaida zvezvinhu zvatinoita pabvumirana nazvo. Saka zvinokanganisa zvakanyanyisisa. Iwo zvinoita kuti Zimbabwe kana achida kukwerita mari kune dzimwe nyika kana kune mabhanga ekudzimwe nyika tinowana mari idzodzo nemainterest anenge ari pamusorosoro nenyaya yerisk status yedu inenge yatanganisika. Saka zvine maimplication akanyanya ari dire especially karesa economically for zvinhu zvasetos zvakaita zvine mapolitical ramifications zvakare but zvine madire economic implication.
Vamurerwa vachitaurawo nezvenyaya yemamwe mapurazi akatorwa anga ari pasi pezvibvumirano nedzimwe hurumende vakativo vari kukurudzira vabiti kuti vange vachibhadhara mari iyoyi iri kudiwa. Munoona here imi vabiti vachikwanisa kuunganidza mari dzakawanda kudaidzi?
Vabiti handandione vachikwanisa kuunganidza mari especially gore ratarasana naro kungangoitwe maelections kungangoitwe mareferendum ndokuona kuti mademands akanyanyisisa pane mari yatiri kukwanisa kunge tichiwana hongu tinogona kupanendaisire kuti tingangoita improvement chana in terms of maresource inflows but still mademands kana maexpenditures akanyanyisisa zvokuti handiona vabiti vachikwanisa kunge vachibhadhara mari dzamurikutaura nezvadzidzi. I think gore rino takanyakukosha chinonyakukosheswa nyaya dzemareferendum totaziroo kuti tingazongoite maelections kana vatinge paitwa referendum. Saka zvino zvinodya mari uyewo macivil servants anenge ari kuwedzerwa mari ne 5% inflation adjustment yakanga yataurwa iya. Saka zvichaitawo zvakare kuti hurumende inge ichishandisa mari yakawandisisa gore rino.